Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi, uri musi wechishanu kukadzi 21, 2020. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopuwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi munokwanisawo kuchiona pa VOA Shona Facebook. Ini ndini Rachel Tau ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Britain iri kuda kupa mukana kunhaurirano, saka yavhura mukova nekusendeka zvishoma zvirango zvanga zviripo ichiitira kuti ipe mukana unzere kuutungamiri weZimbabwe huripo kuti varatidze pachena kuzvipira kwavo panyaya dzekusimudzira kodzero dzevanhu.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vanoti danho ratorwa neBritain panyaya yezvirango munongedzo wokuti Zimbabwe iri kupuhwa mukana wokugadzirisa maitiro ayo.
Hatingatoti kuwana chikoro kwega zvongozoonawa tega tega kuti zvakamboitika kupi kuti vana chikoro vanotorwa less than 18 years vanotorwa vopinzwa mutsekwende dzakadai vopfurufushwa zvakadai zvokuti zvingazotoda kutopindurwa neZimbabwe Law Enforcement Rights kuti hamuri kuchiriko wanawo. Tofunga kuti wana wanga vari supposed kunga vachigadzirira chikoro chavo vachiverenga vachiprepare ramangwana ravo. Saka zvinotishamisa, asi tiri kungoziva kuti ndo macolors vari kutitonga takuziziva kuti zvokubopa-bopa vanhu ndo zvavanoda.
Sangano remagweta anohwira kodzero dzevanhu roshushikana nezviri kuitwa vana vechikoro nemapurisa. Nhasi tichakupai mumhanzi wamukoma Thomas Tafire Nyika Mapfumo vachiti waurayiwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Britain iyo yakabuda muEuropean Union yawedzera negore kusendeka kwayo zvirango zvakatemedzerwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantina Chiwenga, mukuru wemauto vaPhilip Velarius Banda uye gurukota rezvekurima vaPerenzi Shiri. Asi kambani yeZimbabwe Defence Industries iri kuramba iri pazvirango izvi kwegore, isingatenderwi kutenga kana kutengesa zvombo kubva kunyika iyi. Vaive mutungamiri wenyika Muchakavhu Robert Mugabe vabviswa pazvirango izvi, asi zvirango pamudzimai wavo zvasendekawo parutivi. Hatina kwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika retired Lieutenant General Sibusiso Moyo vange vasiri kudaira nhare yavo apo tavafonera. Asi mumashoko avakaburitsa mushure mekunge European Union yasendekawo zvirango izvi kwegore, vakati zvirango izvi zvinofanirwa kubviswa zvachose. Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga kuti tinzwe maonero avo.
Chikuru chiripo ndechekuti pane mucherechedzo wekuti Britain iri kuda kupa mukana kunhaurirano, saka yavhura mukova nekusendeka zvishoma zvirango zvanga zviripo ichiitira kuti ipe mukana unzere kuutungamiri weZimbabwe huripo kuti varatidze pachena kuzvipira kwavo panyaya dzekusimudzira kodzero dzevanhu. Saka zvinhu zvakanaka zviri kuitwa zvokuti pasazova nemumwe angati aiwa hatina kupiwa mukana. Kusendeka zvirango izvi ndiwo mukana unzere unofanira kuti utambirwe nemaoko maviri nehurumende yeZANU-PF kuZimbabwe.
Asika iyo iri kuti iruda kuti zvirango izvi zvitobviswe zvachose.
Zvido zvingangovapo hazvo, asika pane zvinenge zvakatarwa zvinofanira kuzadziswa. Zvirango izvi hazvina kungoiswa nje, zvakaiswa maringe nenyaya dzekodzero dzanga dziri kuchikorwa zvatinoziva. Iko zvino dambudziko guru muZimbabwe iroro rekuti vemauto vanga vari kupinda munyaya dzekutyora kodzero vanhu vachipfuurwa vanhu vachishungurudzwa vanenge vachitaridzira zvese izvozvo zvinofanira kuti zvigadziriswe nekuti ivo vakaisa zvirango ndo vanokwanisa kuzviisa kana vachinge vabvutsikana kuti zvavakazviisira zvirango izvozvo zvagadziriswa saka hazvinei nekuti kuzimbabwe vashamatsedza zvakadii kuti bisai zvirango kana vasina kuzadzisa mhiko dzakatarwa kuti zvirango zvibiswe hazvibiswe
tiri kuona Zimbabwe Defence Industries iri kuramba yakatemerwa zvirango izvozvi zvinenge zvakati womararei Zimbabwe ka iri kuti zviri kuitwa kuti vaite kuti paite zinyekenyeke mumauto kana kuti isave nyika yakati simbeiwo panyaya dzekuzvidzivirira
handizvopi dambudziko randareva ndiro rekuti kumauto ndokwanga kuri kunyanyisa kubva nyaya yekutyora kwekodzero tikada kuti tichitarisa nhoroondo yemauto ezimbabwe zimbabwe haisi kuhondo kwemakore akati kuti mauto anga ari kushandiswa kutendeukira nekumukira vana vezimbabwe zvatakaona munguva yanyamavhuvhu 2018 panguva tabva musarudzo vanhu vakapfurwa vakafa vatanhatu muHarare makumi matatu nevashanu vakakuvara Motlande Commission report ikataura kuti izvi zvakakonzerwa nekuita kwemauto nemapurisa hapana akabatwa nemhosva iyoyo pakusvika nhasi uno saka tinofanira kuziva kuti kumauto kunofanira kuti kugadziriswe Zimbabwe haifaniri zvachose kupiwa zvombo nekuti inozvidii inozvishandisira ani kana isiri kuzvishandisira vana vezimbabwe saka uku kukurudzira inzira yekukurudzira kuti mauto asapinde mune zvekutyora kodzero uyezve vakatyora kodzero ivavo kusanganisira vakapfuura vanhu kutanga kwegore rakapera madzimai anodarika gumi nevanomwe vakarepewa muHarare zvese izvozvo ngazvigadziriswe kwete kumhanyira kuti tinoda zvombo munozvidiiko nai vakuru vezimbabwe
Mukuru Human Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vachitaura vari parunhare vari muLondon naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti riri kushushikana zvikuru nekushungurudzwa kuri kuitwa vana vechikoro vanomwe vepaAllen Wilson nemapurisa achiti vane chekuita nemhirizhonga yakaitika muHarare kutanga kwemwedzi uno. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa mudunhu reHarare. Asi mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mapurisa azochinja achiti ava kuda kushandisa vakomana ava sezvapupu mushure mekunge amboti ari kuda kuvapomera mhosva yekuita mhirizhonga.
Mapurisa azoti aiwa vakomana vanomwawa vakuvaita mastate witnesses saka varekoda the witness statements from 5 kana vakomana vashanu uyezve in the presence kana kuti paine vavanga varipo namukoma chinopfu kuta kuzimbabwe lawyers for human rights saka nokudaro mapurisa azoendera mberi achiti pane vakomana vaviri vanga vasina vabereki wavo nekuti vakomana vari under 18 years vanofanira kumirirwa either neparent nemubereki kana kuti neguardian muchengeti pane nyaya yavari kuferefeta yakanangana nezvavari kutaura kuti pakaitika mhirizhonga kana pakaitika demonstration musi wa 7 February saka mukoma chinopfu kuta vamwe vachizorora kudzimba kwavo pazuva rezororo magwetedo eZimbabwe Lawyers for Human Rights anenge ari pabasa.
Ivo vakomana vanomwe ava vari kutiwo nenyaya iyo yavari kuda kuferefetwa kana kuti yavari kupomerwa iyi yekuita mhirizhonga.
Vakomana vanomwe kuAllen Wilson vari kuramba mhosva iyoyi yanga iri kutaurwa yekunzi pakaitika mhirizhonga yavakaparticipatin kana kuti yavakaona. Ivo vari kutoti isusu taitozvibvirwawo kuchikoro tichienda kumba uye vamwe vavo kuri kutaurwa kuCopacabana ndiko kwavanokwirira dzimotokari dzekuenda kudzimba kwavo.
Asi muchiona danho ratorwa nemapurisa iri munoti iwe imi sesangano remagweta
hatingatoti kuwana chikoro kwega tinongozoonawo tega tega kuti zvakamboitika kupi kuti vana vechikoro vanotorwa less than 18 years vanotorwa vopinzwa mutsekwende dzakadai vopfurufushwa zvakadai zvokuti zvingazotoda kutopindirwa nezimbabwe lawyers for human rights kuti muri kuitireiko wanawo ndofunga kuti wana vanga vari supposed kunga vachigadzirira chikoro chavo vachiverenga vachiprepare ramangwana ravo saka zvinotishamisa asi tiri kungoziva kuti ndo makalas warikuti tonga takuziziva kuti zvokubopa bopa vanhu ndozvavanoda munoziziva kuti Job Scholar wanga vari musungwa kubva muna July last year wakazosunungurwa nematare musi wa14 July havasowega vakawanda vakomana navasikana vana namasarauri vana Sikabide Dewa vakawanda vana Pastor Maore vana mukoma Peter Mutasa vana Magweta vana mukoma Doug Carter saka tichiongoona kuti ichi chichaiti chekuti vari kutitonga vakutotageta nevana vari kuchikoro
saka vana vazoregwa vachienda kudzimba dzavo here kana kuti vaiswa maoko emagweta
mukoma chinopfukuta vamira variko kumapurisa kusvika vanawa vanzi vaende kumba kutora kwandaita Faisa wandova nemastatements arekodwa vachizonzi vamwe vasara vaviri vagozodzoka kufeni
saka kana vana vakunzima witness kana kuti zvapupu zvinoreva here kuti mapurisa adomawo vanhu vavari kufungidzirwa ndovakapara mhosva vakaonekwa nevana
hongu tangonzwa pane zita ratanzwa rataurwa kukamba ikoko mukoma chinopfukuta vasare varibata vatiudza asi tisingangode hedu kuzonzi taita jeopardise kana takanganisira mabasa emapurisa regaitiwo kuti zvichafamba nekupi tichaona zvichaitika
avo vanga vari mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunhare vari muHarare najonga kandemiri westudio 7 Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vakazivisa kuti bato ravo rave kuzopinda mumugwagwa richiratidzira pamusoro pemabatirwo ari kuitwa upfumi hwenyika nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. VaChamisa vakataura mashoko aya pamusangano wavakaita nemusi wechitatu nevatori venhau muHarare. Mushure memusangano uyu, vechidiki veMDC mudunhu reHarare vakabva vapinda mumigwagwa vachiratidzira vachikurudzira kuti vaMnangagwa vasiye basa. Pave nemaonero akasiyana padano riri kukurudzirwa navachamisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguu pamwe nasachigaro vechidiki muZanu PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanjwe. Totanga nekunzwa kuna vaMaguu.
Chinhu chiri pachena kuti nyika yedu haina kwairi kuenda kubva muna 2000 tiri kungotenderera ende hurumende iri kuramba ichipa masolutions enhema asingagadzirisi dambudziko riri munyika saka vanotaura vamwe vachitiwo varombo vachazosvikira panguva yekuti havachisina chinhu chekudya kunza kwekutodya vapfumi vacho saka dambudziko riri muZimbabwe iko zvinezvi harichada hurukuro nekuti zviri pachena kuti bato riri kutonga reZanu PF rinotenda iro kuti vana veZimbabwe vane chikwereti pavari chikwereti chekuenda kwavakaita kuhondo vakadzoka vari kuti munofanira kutibhadhara saka kubhadharwa kwavo ndokuparadza kwavari kuita nyika ndiwo huori huri kuitika munyika wekuti hatina kana chinhu chimwe chete muZimbabwe pari zvino chinonzi chiri kufamba zvakanaka saka vanhu vaakufanira kuti vazvisunungure saka kana tichitaura pamusoro penyaya yekuratidzira kusafara hakuna chinonzi legal channel Zanu PF inozvizwisisa language yandiri kutaura inoyi
tinzwe kuna vaGakanje vaGakanje munoti nenyaya tiri kukurukura uye zvataurwa navaMaguu
ndinonyara zvikuru kana munhu mukuru savaMaguu vachiparidza pachena nekukurudzira mhirizhonga vakavanda nezita rekuda kupedza nhamo yevanhu vachinyatsoziva kuti mhirizhonga inoitwa nebato reMDC iri kutora upenyu hwevanhu vasina chavanoziva bato reMDC rinoita mhirizhonga inoexposa people to danger people to death and we yes people vakatofa because of that kind of attitude asi ndofarira kuti vabuda pachena kuti ivowo pachavo munhu asingatonzwise mutemo munhu asingaremekedze mutemo munhu asina hanya nemutemo however chokwadi chiripo ndechekuti Zanu PF haina kuzvipinza mupower yakahwina maelection dziri pamutemo ndosaka iri kutonga haigone kuzobviswa nemhirizhonga yevanhu vatanhatu hazigoni tiri kungodiwa apa kuti kana veMDC vaine mazano anogona kuvaka nyika ngavaunze mazano iwayo aiswe pamwe chete nemutungamiri wenyika timepe way forward hurumende iyi yeZanu PF haigone kuzobviswa pasimba nevana vadiki vanoda kuita ratidziro dzehumbi mindoga hazigoni
tinzwe kuna vaMaguu Vamago munoti?
Mukoma Alex vari kutiwo vanhu vanofa vakapinda mustreet. Chokwadi ndechekuti vanhu vanourayiwa kuburikidza nekupondwa mustreet vachiratidzira vashomana kwazvo. Tichitarisa vanhu vari kufa muZimbabwe every day nenyaya yekuti hurumende yafuratira zvipatara zvemunyika munomu nekuti ivo kana varwara vanonorapwa kunze kwenyika. Vanhu vakawanda vari kufa nekuda kwenzara. Vanhu vari kuswera vari mumaqueue. I don't know how many people vari kungokollapsa muZimbabwe nekufa. Dambudziko rerufu muZimbabwe raunzwa kuburikidza neutungamiri husina tsitsi nevanhu. Zvauri kutaura apa iwo ndezvekuti hatibviswe mukutonga. Asi hauna kana chinhu one chawataura chauri kutagadzirisa dambudziko rakati. Nyaya iripo utungamiri hunovandudza upenyu hwevanhu. Ndozvandiri kutaura nezvazvo chete inini.
Avo vanga vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vaitaura vari parunhare vari kwaMutare. Manzwawo kubva kuna sachigaro vechidiki muZanfiev mudunhu reHarare vaAlex Gakanje vachitaura vari parunhare vari muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Totanga nezviri muZimbabwe Independent. Pepa nhau iri rinoti Zimbabwe iri kurasikirwa zvikuru nemari inoita mazana mana emamiriyoni emadhora ekuAmerica nepamusana pekambani yeSakunda Holdings iyo iri kushandisa yega pombi yemafuta yeBeira Harare Pipeline. Pepa nhau reChronicle rinoti varume vatatu vaishandisa zvombo zvemabhemba mukurwisa vanhu nekuvabira vakasungwa mushure mekubvuta goridhe nemari inosvika zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora kuvanhu vemuraini rekwaColin Bond. Varume ava vachamiswa mudare muGwanda musi watwe kukadzi 26. Topedzira nemuHerald umo mune nyaya inoti sangano reHealth Services Board riri kuronga kupa basa kuna navana mukoti vatsva mazana mapfumbamwe kuitira kuti zvipatara zvikuru zviri munyika zvinyatsoshanda zvakanaka. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzira kuti vateereri vasashandisa manzwi ekunyomba kana kutuka. Uye tinenge chiremekedzana muchirongwa chino.
Ndise kupa 77 zvakaoma. Ava munoti vagakanja ava vanorwadzisa kurwadzisa chaiko chaiko. Kureva kuti ivo vanotokurudzira kuti vanhu vaurawo vakademonstrate. Chakaipa pakudemonstrate kana munhu asina chemunhu chaatora kana kuputsa mudziyo kana kuti chii chakashata ipapo. Inyika shuwa hatina kwatiri kuenda nevanhu. Ava vanhu ava dai zvaingobvira vaingomuka vasisipo vese zvingatomboenani. Itange zvinhu zvinyuwani. Izani ingomuka isimo munyika. Tsitsi nevanhu handizivi kuti havana hama dzavo dzinotombofa here. Kufa vanombozva kuti kwakadenda vakoshesi upenyu hwevanhu. Menoti vakaita sei? Vanorwadzisa vagakanjava. Menoti vanogara muZimbabwe ipa.
Tadi vashamarari veStudio 7, Blessing Zulu, Ray Choto, Komatano Nkawande naJonga nevamwe vose vandisina kudana naMike Hove. Ndoti muri sesei. Regai unombotaurawo mafungiro angu. Ndikutaurawo ndichifumpana uyo anonzi Gakanje weMayouth weZANU-PF uyo. Ndambomunzwa anga ndakambomunzwa aitaura pa live talk ndikazomunzwa zvaitaura zvenhasi pa Studio 7. Mashoko aGakanje nini anondibata anondirwadza kana achiti MDC ndeinokonzera mhirishonga kuratidzira ivo vanhu vaMDC vachiratidzira vanenge vachiratidzira murunyararo. Ivo veZANU-PF ndovanotokonzera mhirishonga nokuti ndovanoda kuzouya vachirova vanhu vachituma futi mapurisa vachipfekedza futi mayouth eZANU-PF mainform emapurisa kuti arove vanhu. Zvese izvozvo tinei tichitozviziva asi kuti
ivanoda kuzonyepera kuti EMDC yakakonzera mirishonga nokuti yataura zvokuti tinoda kuratidzira. Saka iye Plafinda waega kanja achitaura kuti kwanzi pamakatoratidzira ipapo pakatokwana, tichakutarisisai hakuti hamuchatoratidziri futi. Kureva kuti ivo ndovanokonzeresa mirishonga. Kana dei vanga vakahwina zvavanotaura takahwina zvine mutsindo, vanotyei, vanovhundukei, munhu wese ane kodzero dzokuratidzira. Ende kuratidzira hatimboti hakumbosiri kuratidzira munhu unenge akatsamwa, pana nidhi yekuti kwaerega ndimbondokumbira kumapurisa. Nokuti kana ukawana chaunenge watsamwa nacho unotongoratidzira ipapo ipapo, then kuti kana pari pamba baba vauza kuti vana vane nzara. Saka zano ndiyo inokonzera mirishonga. Ndinokumbirawo kuti muite kuti audio yangu inzwike kunyanya naGakanje. Kana asingazivi zvaari kutaura, bheta ambondogara kumba andorima kusina mvura kudai. Hatidi hadi zvokunyangadzwa nemunhu anonzi Gakanje. Ngaazive zvogakanje wake chete, famba nedivi zvoga zvopera.
Mangwanana akanaka vashamarari veStudio 7. Ndinonzwa zvinotaura navo vamunoti vaGakanje avo vachipikisana navo maguhwa avo. Zita nditimu Game Changer, ndiri muJohannesburg. Zvinotirwadza kana munhu achitobheja kuti vanhu vanofa tinouraya kana munhu apinda mustreet. Asi zvinhu izvozvo zviri mubumbiro remutemo, zviri muconstitution. Zvinova zvinorwadza kwatiri sevana veZimbabwe. Zvakaisirwa muconstitution kuti munhu anofanira kuita demo chinyi kana isingabvumidzwe. Kana vari maprofeti anoti MDC kana yangopinda murodhi inofanira kunozoita noise, ngavatiudze kuti vava maprofeti. Waida kuzoita maprofeti vasiri, vanzwana ndiri unoda kuitwa noise. Wai vachingomhanyira kuti kuchaitwa noise kuchigofiwa. Vanodirei noise vanhu vezano, vanyanya kuti jairira mano vanhu vezano. Nevava vanhu vePollard ngavari kutamba nepfungwa dzedu avo. Vanhu vachiri kutendera kubvunza vanhu chii chiri kunetsa munyika, chii chavasingazivi chiri kunetsa munyika. Chari kutendera vachiti bvunzira chii baba vachitamba nepfungwa dzevanhu. Ngavatinyare vanhu vePollard futi vava.
PaStudio 7 tinorwadziwa nemashoko anotaurwa nevanhu vezanupf. Nyaya huru iripo ndeyekuti ndoiya yatinogara nichitaura iya yekuti vanhu vezanupf vanoti zvavakarwira nyika iyi, vanotaura mazwi ekuti takarwira nyika iyi, ndozvootonga nazvo nyika kusvika narini narini here vedu wei. Hadei vatinzwirewo tsitsi. Apo ndobata nyaya yekuti vanhu vari kuda kuteerera mashoko avachamisa ayo, mashoko avachamisa haaita. Chokwadi, vanhu vezanupf vanokuurayai vanhu vezimbabwe. Musambofunge zvenyu kuti vanombokusekerirai, vanhu vane utsinye ivavavo. Siyanai nazvo, vatonge nyika yavo sematongero avari kuita. Zvichasvika pakupandukirana futi, regai vaende kwavari kuinda nerwendo rwavo rwemujecha uyu. Saka muri vezimbabwe ndoti hangu mashoko avachamisa haaite kuti vanhu vapinde murodhi. Vanhu vanofa, munofira mahara. Vanhu vezanupf vanourayavo. Vachamisa havafiwa nevari kumba kwavo. Ndini munofa.
Ayo anga ari mashoko evateereri veStudio 7, asi nei nechekuita neStudio 7. Tinorombo kuti hatina kukwanisa kushandisa manzwi enyu mese, asi tinoti musaure mwoyo, rambai muchitumira manzwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kanawo munyika.
Direct from Washington, the voice of America.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakafanobata chigaro chemukuru wevashandi pamuzinda weWhite House vaMike Mulvaney vakaudza vanhu muEngland kuti hurumende yavaDonald Trump iri kuda chaizvo vashandi vekune dzimwe nyika vanopinda muAmerica zviri pamutemo kuitira kuti vabatsire kusimudzira upfumi hweAmerica. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzematongerwo enyika muAmerica. Takatarisa gwara riri kukurudzirwa nemumwe wevari kukwikwidza musarudzo yekutsvaga achatungamira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaBernie Sanders, rekuti America inofanirwa kuva ine urongwa hwegutsa ruzhinji kana kuti socialism, izvo zviri kupikiswa nevamwe vavo mubato pamwe nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Tabata mukuru weZimbabwe Diaspora for Democracy uye vari sachigaro weDMV branch muMDC North America vaCharles Mutama kuti tinzwewo maonero avo.
Ningangoti ndika tarisa mutungamiriri vanoitwa vaButijaj vaimbenge vari mayor vari kukwikwidzawo muprimaries Democratic Party. Vanotarisira nyaya yavaSanders yeguta ruzhinji iri nyaya inounza makakatanwa kuzvizvarwa zveAmerica, nekuti vanoti vaBernie Sanders vanovenga mararamiro anoita avo vane mazimari akawanda atingati mabillionaires. Saka vanoti iwo vanoda kuti vawanikwe vachisarudzwa nevanhu veDemocratic Party, nokuti vanobatanidza vanhu vose uyezve vanodo chaiwo chaiwo vanganzi muDemocrat.
Asi pamatauriro ari kuita vaSanders havasi kuburitsa havo kakuti vari kuvenga, asi kuti vari kuti izvo imi mune mari dzakawandisisa munofanirwawo kunge muchigovana mari dzenyu idzodzidzi nevashandi kuburukidza nekuti vashandi vange vaine upfumi mumakambani iwaya. Chii chinenge chakaipa nepfungwa yakadaro iri kuitwa naSanders?
Maonero anoita veruzhinji vemuAmerica munomu vanowirirana nematongerwo eupfumi ecapitalism vanoti izvo unoshandira cheziya chako uchiwana mukoho wako kuenderana nemashandiro ako zvichienderana zvekare nepfungwa dzako yatingati iyoiya innovation. Asi kana vachitarisa zvegutsa ruzhinji zvinotaurwa navaSanders, vanoti hatingagove pfumi hwedu kuna vamwe vanhu vasina kunge vasina kuita cheziya mukurarama. Tofanana tose kunyange tisina pfungwa dzatinenge takashandisa pakugadzira zvingave zvisikwa zvatinogadzira kuburikidza neinnovation. Saka vanoti aiwa gutsaro zhinji hari kurudzire innovation.
Chii chingaitwe navaSanders kuti muonero wavo utambirwe zvine mutsindo muAmerica?
Maonero angu inini ndinoti takatarisa nyika dzakaita seNorway, Sweden neDenmark dzinosanganisa gutsaro zhinji pamwe chete necapitalism. Zvobva zvaita kuti nyika dzavo dzifambe zvakanaka. Mungave mukubatsira avo vanonge vachitambudzika vaburitswa mabasa neavo vasingakwanisi kuzviriritira, kwete kuti munhu wose awanikwa achibatsirwa nehurumende. Zvinopa ndangoti burden kuhurumende. Saka ndinoti nini vaBernie Sanders vanofanira kusanganisa pfungwa dzegutsa ruzhinji pamwe chete nepfungwa matongero oupfumi ecapitalism vanhu vanowanikwa vachivatambira.
Iyo pfungwa negwara riri kutaurwa navaBernie Sanders iri rinotambirwa zvakadii nenyika dzemuAfrica, zvikuru takatarisa Zimbabwe?
Tikatarisa nyika dzakaita seZimbabwe uyezve neSouth Africa, tichitarisa mapato akaita sana ZANU-PF nebato Economic Freedom Fighters pamwe chete neANC vanowanikwa vachitambira gwara regutsa ruzhinji, nekuti tikaona munguva yehondo kusvika pangava pakusvika panyaya yekutora minda zvichienderera zvakadaro nekodzero dzevashandi. Kunyange zvazvo kodzero dzevashandi muZimbabwe nemuSouth Africa macho dzisingakudzwe zvikuru, tinoti vaBernie Sanders vanotambirwa zvikuru muZimbabwe neSouth Africa.
Toti vaSanders vadomwa kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica, makwikwi avo naaTrump munaaona sei?
Kutaura chokwadi, ndinoona vaTrump vachikunda, nekuti ruzhinji rwemuAmerica harikoshese gutsa ruzhinji asi runokoshesa kuzvishandira, the dignity of hard work, the reward of innovation. Saka ndinoona vaSanders vachiwanikwa vachikundwa navaTrump.
Avo vanga vari vaCharles Mutama vachitaura vari parunhare vari muMaryland kuno kuAmerica. Nguva ndo yaita shanje waurayiwa mumhanzi wamukanya uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nacho chimbota patasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ndokusiyai mina Standekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.